mangwanani akanaka vereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 5 Zvivabvu 2023 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitwa muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa vanosoropodza kuwanikwa kwavajob seekers vaine mhosva. Upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake huri kukatamadza vazhinji munyika. Vatengi munyika yose vanochema-chema nokukwira kwemutengo wechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change Vanelson Chamisa nezuro vakashoropodza kuwanikwa kwenhengo yebato ravo vari mumiriri wezengeza West muparamende vajob seekers vaine mhosva yekukanganisa mafambisiro emutemo. Dare redzimhosva rakati vasikala vabhadhare faindi inoita madhora mazana matanhatu kana kukandwa mujeri kwemwedzi mitanhatu. Vachinyora padande mutande retwitter nezuro vachamisa vakati izvi zvine zvematongero enyika mukati, vakati vasikala pamwe nemutungamiri wetransform Zimbabwe vajacob mhatvume vanofanirwa kuburitswa mujeri. Mukuziya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vanoongorora zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology Professor Ricky Munyaradzi Mukonza.
Mashoko akatarwa maachamisa mashoko akanaka anoratidza utungamiri, asi ndinoda kuti nditi mashoko aya anotiudza zvatagara tichingoziva nekuti hurumende haina kutanga kushata izvozvi. Tikatarisa kumashure uku iine zvakawanda zvakashata zvayaiita, nyangwe utungamiri wanga uchiri navamugabe takaiona vana vaiva vatungamiri vanotsvangirai vachirohwa ivo vachamisa vakatoputsa vafu nekuda kwehurumende iyoyo. Saka hongu zvavataura zvakanaka, zvinopatsanangudzo kuvana vezimbabwe kuti chii chavakatarisana nacho. Zvakanyanya kunaka nekuda kwekuti vana vezimbabwe mwedzi mishoma shoma iri kuuya vachange vachienda kusarudzo kunosarudza hurumende yavanoda. Saka zvakanaka, zvinotsanangura mamiriro akaita zvunhu, asi ndofunga kuti zvinhu zvatajairiza hapana chitsva pane zvavataura.
Asi iko kutaura kwavachamisa uku kune zvakunoshandurawo here mumaziso ehurumende?
Ava vari kutitonga vanhu vaajairira zvekuti ani ati kudii, handiwo usati ndamboona zvichiva nyanya kuvachinja chinja stereki kunyanyanya vari vatungamiri vanopikisa mune zvematongerwo enyika mukati menyika iyo. Hazvitombovatirimutsi kana zvandakaona zvinotombovatirimutsa inyaya yekunge zvinhu zvataurwa nevekunze vemasangano akaita sana United Nations nezvimwe zvakadaro ndo zvinotomboita kunge zvinovatirimutsa, asi ha mashoko avachamisa handiona achinyanya kuvatirimutsa zvakanyanya.
Takanzwawo mutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEFF vaJulius Malema vachitiwo vashamisika kunzwa kuti hurumende yeZimbabwe yatongera vaJacob Ngaruvhume kugara mutirongo. Zvinhu zvamungataurawo pane nyaya iyoyi tichiona kuti vekunze vari kuchemawo nezvakaitwa muZimbabwe?
Hongu zvakataurwa navamadema mashoko zvakare akanaka anopawo rine izwi iri rinotaura kuti hazviri kuitwa hazvina kumira zvakanaka. Tinoona sekuti vamadema semunhu wechidiki anotungamira bato rinopfikisa muSouth Africa varatidza kwandingaona seushingi kubudisa mashoko akadaro nekuti sadikayo kana dzimwe hurumende dzenyika dzakatenderedza Zimbabwe hadzisi kutaura zviri kutaurwa navamalema izvi. Saka ndotoona sekutoti vamalema vari kuratidza utungamiri ungave unogona kuendesa Africa kumberi. Kuti nditi zvingatirimutse hurumende yeZANU-PF iripo iyi, handioni sekudaro. Nekuti zvandinoona ichigaro iita ndezvekuti kana munhu akaita savamalema ataura sezvavakaita apa, vanowanzoita sevasina chavanzwa. Ndo maitiro anoita hurumende yeZANU-PF.
Avo vange vari vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza vari parunhare kuSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vanoti sekuona kwavo Matare haana kubata nyaya iyi zvakanaka.
Inorape kubatwa kwakaita vasikana hakuna kukodzera pachirungu ndiya chinoti travesty of justice. Hapana yatingati justice yakaitwa apa kana kuti kuvhenekwa kwenyaya zvakanaka, nekuti zvinoita sekunge vajobscala vakangoendavo vachinoisa nyaya yavo vachizvidifenda, but zvinoita senge kuda decision yanga yakatoitwa kudhara. Zvinhu zvakadai sohasfa kuchioneka munyika inotevedza mutemo.
Chamunoshora zvikuru kana makatarisa panyaya iyi, makatarisa kushandiswa kwakaitwa mutemo, chii chamunoona chisina kufamba nenzira yakanaka uye nemhaka yei?
Chokutanga ndechekuti vasikana vakagara nguva yakareba kuti vatange kutongwa, and iko zvino tinoona kuti vapuwa fine. Zvinoreva kuti iyo inyaya iyi yanga isina kunyanyokodzera kuti vasikana vasatongwa vachibva kunze. Matangiro akaita nyaya iyi nemabatirwo avakaitwa vachitongwa nenyaya iyi zvinhu zvokuti tinotoona kuti ivo vanga vagara vasina yatingati chance, tichitaura pachirungu, mudare iri. Uyezve tinoona sekuti ivo vasikala sepolitician uyezve segweta rairepresenta Bobo Blessing Ali Musakabvu, inyaya yekuti bumburo romutemo raifogwe richienda pamberi panyaya dzekuti vari politician vane right of freedom of expression, vari lawyer vane right yokurepresenta yatingati client yavo inenge yavachuza kuti varepresente. Izvi zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsotaridzwa nedare kuti vajobscala kunyange vavo vaikomirwa kuti vakataura zvinhu zvakadaro vaifanwa kutaura context yekuti vanga vane kodzero here yokutaura izvozvo vachidefenda client yavo. Uyezve zvinhu zvokuti masungiro avakaita angava akatyora kodzero dzavo here, zvinova zviri izvo zvinhu zvisina kunyatsokuongororwa nedare.
Ko mutongo wekuti ngavabvise faindi asi vasaenda kumba nekuti pane imwe nyaya yavari kupomerwa, zvinofamba sei apa?
Ndoona sekuti nyaya dziri kuitika ndedzekuti ivo iyi nyaya yedzimwe nyaya dzingave tiri here dziripo pamberi pedare. Idzowo dzinova dziri nyaya dzimwe dzavakambopinda mudare vachiaplyirawo bell vachinyimwa. Saka zvakadai so pane imwe iyi nyaya iyi, nyaya yebell haichatauriki because nyaya yapera. Saka nyaya yebell yakusvitsarika yapa dzimwe nyaya dzasara idzi. Saka kuda ndosaka takuona vajobscala vasiri kubuda murimand because remand yacho ii remand yenyaya dzasara idzi dzinova idzo dzinotariswa dzakamira dzega.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Veruzhinji vari kutaura pamusoro pemwanasikana wevaimbo vemutungamiri wenyika Bona Mugabe Chikore nemurume wake Simba Chikore pamusoro pezviri kubuda mumatare edzimhosva uko nyaya yekugura muchato wavo iri kunzwikwa. Vanhu vari kutatamadzwa neuwandu hwedzimba, mapurazi, motikari dzinodhura dzavanadzo izvo zviri kubudiswa pachena mudare redzimhosva. Vanongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vanoti vanhu muZimbabwe vanongozonzwa kupfuma kwakaita vakuru muhurumende nehama dzavo sezvavakanzwazve pakugurwa kwemuchato pakati pevaimbo vagurukota rehurumende vaIgnatius Chombo nevaimbo vamudzimai wavo amai Marian Chombo.
ndakaona ku udzamu uho uori muZimbabwe kunyanya chichiwa makore akawanda kuti hakuna unobvumidzwa kuita mapurazi maviri tozoona kuwanda kwakaita mapurazi omwana zvacho wakatozvarwa hondo yapera tozofunga isu kuti koivo vakasunungura nyika vakange vachitonga vari pamabasa kubva 1980 zvii zvavanazvo zvinofanira kunge zvakatowandisa kudarika zvinomwana wakazvarwa hake after independence asi vakuru vacho ndivo vatinonzwa misine nguva vachiti toda isu kuti tisumudzire upfumi hweZimbabwe tava nevhizheni takambova vhizheni 2020 iki zvino taakudzwa vhizheni 2030 tozoona kuti mavhizheni iwayo anga upfumi hungasumukira kusvika kwatinenge tichiudzwa kuti hunosumukira zvetichazobvuma ndezvipi nokuti shoko rokuti hapana unofanira kuita mapurazi maviri maviri takarihwa tarihwazve ko zvataakuona izvizvi handizvo zvokutanga tinoziva isu kuti pakarambana baba naamai Chombo pakabudazve list yakakura zvikuru yeupfumi hwavainahwo tichatoziva isu kuti vaIgnasia Chombo vakava vachingova murayiridzi paUniversity of Zimbabwe apo vakatozopinda muhurumende patova namakore akati wandei ko vacho vagara vari muhurumende vacho vari kungotongana zvino zvavanazvo ndezvipi padikiitwa audit inonika zvose pachena kuti tivimbe navo vari kutonga vacho
Professor Masocha, zvinhu zvakadai izvi zvinoratidzei kuvanhu munyika nekunze kwenyika?
Hazvina zvazvinoreva, zvinotifumura senyika kuona mwana mudoko sabhona nomurume wake vane zvese zvina. Zvinotifumura pasi rose kuti ndiyo Zimbabwe iyoyo. Zvigofumura zveAfrica yose. Tinozva misine nguva isu kuti nyika inovakwana venhu vayo. Tozofunga kuti kwainenge yambobutswa nani nyika iyoyo. Kuti zveita mbiri yokuda kuvakwa nevene vayo handivo here ivava vanozviunganidzira upfumi vanoputsa nyika vozoda kuti kurudzira isino kuti kwenyedzera kuti tichivaka nyika ivonorweseri vari vaneiputsa nokuzviumbiridzira upfumi husina kwahunokusvitsa
zvinogona kupedzwa zvinogona kumiswa here zviri kuitwa izvezvi
izvi zvinonetsa kuti zvimiswe izvi nokuti zvinongotaurwa sokutaurwa kwakangoita kuti madiamonds akanyangarika tikangozviwa zvikapera zviro ndizviro pano takanzwa zvegold mafia tichiwanhu vachizvitaurirazve zvanyararwa nhasi tatambidzwa nyaya yomwana bona uori kwakanyanyisa
marimwe zuro apa takaona vamarema vachitaurawo vachiti kwai vanhu vezimbabwe kose vachinyarara kana vanhu vanorwira kodzero dzevanhu vachizviringwa kudai vaona kusungwa kwakaitwa kwavangarivhume munofunga kuti vanhu vemuZimbabwe vane shungu here chaizvo zvokuti vagadzirise zvinhu munyika mavo
vanhu vemuZimbabwe vane shungu chaizvo vanhu vatinoziva kuti vanoshanda nesimba vanhu vanokwanisa kunge vachibatana kuita zvakanaka kana vawana vatungamiriri vanovatungamirira kuita izvozvo
mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vanyora patwitter pavo vachiti mapurazi haasi omunhu mapurazi ndeapurezidendi munoona kuti mune mhindu here mune zvatabwa navacharamba pamusoro pemapurazi
vacharamba meseji yandingada kuvatumira pachavo ndeyekuti kana musingagoni kutaurira vanhu vamunotonga zvinhu zviri pachena musataura kana muchiti nemapurazi haasi omunhu ndeapurezidendi munenge muchirevei isu tichiziva kuti takarwa hondo kana kuti kushandiswa muhondo tichidzi vhuri chava redu tose zvino kana raakunzi raro munhu wani zvinobva papi izvozvo zviri mubumbiro romutemo here tizvione kuti muzvinike pachena saka handiwo matauriro angaita munhu une pozishoni yavacharamba
vanoongorora zvematongero enyika muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 Vatengi munyika yose vanochema chema nekukwira kwemutengo wechingwa. Mutengo werofu rechingwa wapfuura madhora chiuru nemazana manomwe kana kuti 1800 Zimbabwean dollars, iyo yakaenzana nedhora rimwe chete rekuAmerica nemasendi makumi manomwe US $1.70. Mutengo wechingwa wakwira nezvikamuzana nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 109%. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema kuti tinzwe maonero avo.
Ndofunga kutaura nguva nenguva kuti chingwa hatikwii, kunyaya izvozvo kutotora kuti chingwa paiyetei takatoti mutengo wechingwa uri pa90 cents, kunge tichipa tichihodhisa maretailers vanofanira kuita chingwa chahodhora, nekuti zvazvinoita zvokuti gorosi nezvinhu zvese zvimwe zvatingadai tichiita kuti tikadzire chingwa zvinoshandisa mari yekwenyika, nokuti tinoita importa zvinhu izvozvo. Aka chingwa chedu chinoita dhora rachingoita kubva 2009, asi dambudziko ndeyekuti tikatarisa semari yedu yemuno tunga tichishandisa reti yavanoti auction rate, inenge ichizoite kuti isusu tikwanise kuwa dhora redu ratiri kutaura nezvaari. Saka vanhu vese vari kuva chingwa chichinzi $70 kumaus, vanhu vari kushandisa yavanoti official rate iyaiya. Saka official rate iyaya kune vanhu vatiita hodhisire usuti vangotipo 90 cents yedu, hatizitarise zvokuti 90 cents yekuwana tiita kuma 1.3, isi hatizvitarisi. Chatoesa chisiti chingwa hafaniri kwira, chinofanira kungoramba chichingoita dhora.
Saka zvinobatana papi manje nekuti dhora 70 iyo ndo yatatonzwa iri kutaurwa zvakanyanya muvanhu?
Izvozvo chaizvo dhora 70 iri kutaurwa ndiyandirikuti vane vanhu vanenge vaita vashandisati yatingati misikatema kushandisa zvinhu zvinonzi official rate yavari kuti inonzi auction TRBZ iri kusevenzisa 1000, asi munozviziva imi kuti mari pamusika mutema zvichidai idyo nguva yatokuma 1.7, 1.8 kuko. Saka ivo pavanotsvaga dhora ravo kumusika mutema pamusika weRBZ ndozvekuitira kuti vaone kuti chingwa chakutoita dhora 70.
Saka neimwe nzira muri kuti mutengo wechingwa uchingori pawanga wangogara uri, asi kuchinja chinja kwemari yemunyika nebatana nedhora ndokuri kukonzera nyonga nyonga.
Ndokune nyonga nyonga zvekuti izvozvi kutatarisa mainterview ese atakaita ndonhau imwe chete yatogara kuchema nayo, nyaya yekuti nyaya yekusevhisa RTG redii kana kuti Zimbabwe dhora pavanorava vacho vanopa urema vanopa urefu vasina kutanga vatarisa masaidhi ese eumo wedhora hwavo uremu hwemari yedu yemunhu. Saka ndozvinozokonzeresa kuti vanhu vaende kunozonotsvaga mari yaya pamusika pamutema, nekuti pacho painenge chinhu ndokacho pakakodzera kuti ianikwe makafanana mumabhanga nereti iyo yayo paineke zvachose ari yacho. Saka vanhu vese muri kuvari kuchema, asi emadhora avo vari kungoenda patakshop vachitenga chingwa chavo dhora, hapana uchinjirwa mutengo.
Zvii zvingafanira kuti zviitwe kuti nyaya idzodzi dziri kutsanangurwa dzigadzikane, vamwe vasazochema vachiona sechadhura, zvirambe zvingori pazvinofanira kunge zviri?
Chingwa mari atikwanise kutaura kuti mari yedu toti imombe, iyo mari yedu iri huku nakuti iri tsuru. Kana mari yedu iri tsuru ngaive tsuru. Saka dambudziko ratiri kuita rekuti tiri kupana mari yedu tichiti imombe, susu takabata tsuru. Hazvi kuzotikodzesa kuti manje paanoda kuti adye mombe patsuru hazvii kubuda. Saka nyaya yemari iri kufanira kugadziriswa kuti aiwazve kana tatia kushandisa maesiwai toshandisa mari tada kushandisa mari yekusouth africa toshandisa mari yekusouth africa. Takada mari yedu kumuno tichizi kuti imari yemuasi ine inenge yakanyatsoita yakasimba kuendera nezvekuitiwo zvekufanana nedzimwe.
Mukuru wesangano revanobika chingwa reBakers Association of Zimbabwe vaWellington Payema vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Mu Newsday muchauriri wemuchungamiri wenyika va George Charamba vanoti hurumende yanyora tsamba kune penyuro ye Al Jazeera kuti ipiwe umbowo hwekubiwa kwegoridhe nekucheneswa kwemari zvayakabudisa mufirimu rayo rakatepfenyurwa mwedzi watera. Muchungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemudzimai wavo vakadomwa vachinzi ndivo vari pakati penyaya iyi. Munewsday makare vabereki vebana vechikoro vanoyambirwa kuti vasunge dzisimbe mberi kwekuvhura kwezvikoro zvondorinouya sezvo zvikoro zvizhinji zvichitarisirwa kutambira mari yedzidzo iri mumadhora ekuAmerica uye nokudhura kwemayunifomu evadzidzi. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Unoti kwa uchangotonga svika madhonga mera nyanga iwe kana wapuwa chitupa chekuzimbabwe uchibva kumozambique uzada ngwarisa ngwarisa. Tava kuuya manje kuminda yedu, taakuuya. Hakuna kwatatakamboenda kure kure, tatiri padhuza. Kana wakagara pabunda pangu itaura zvaunoda, uri munhu wezani papapa nemezani usingazivi nyama yemajara kudla sadza nezimbani imidai. Tava kuchiuya manje. Ipapo unongotaura zvaunoda kuti kwaya uchabvapo kana wamadhonga mera nyanga. Kapu yaunomwera mvura chaiyo unotanga waisa vupfu kana kunama nesadza kuti isavhidza. Uchingoshandiswa nezanu PF vachingodya uchingoenda unorova uku. Kumba kwenyu ngogo hamuna ng'ombe dzekuri pangozi iyo uite mushe. Ndiri pano paMidrand apa paJohannesburg.
Gadi pa Studio 7. Pane nyaya dzanetsa, pane nyaya dzanetsa, nyaya dzeGold Mafia, nyaya dzezanu PF abusing people, nyaya dzekuti ED yakazvitengera ndege. Nyaya idzodzo dzinopedzwa nesmart Zimbabweans. Tisi macitizens, tisi varidzi veZimbabwe. Mushongo wacho wezvese izvozvo to register to vote. And vote in big numbers for CCC. Vote in big numbers for Nelson Chamisa. Ndege iyo yakatenga iyoyo haikwiri. My elections ari kuuya. Handisi kana akaita mashiripiti kuti kusaita my elections. Kukangovhotiwa chete ndege iyoyo ichatengeswa back or ichadzoserwa back for refund. Saka the biggest issue is to register to vote. Musangowawata usina kuregistra kuvhota. Mushonga wacho wezvese izvi, mushonga weheadache, mushonga wekutema kwemusoro panado. Mushonga wezvese zviri panzano PF izvi kunyoresa kuvhota. Pakuvhota tese in millions. Kana kuine vanhu 8 million akarejista kuvhota, izvo kune 6 million takanzwa ka. 5 million akavhotira Chamisa. Havambobiriba, musanyeperwa. Anobira, anobira. Hazvibiriki zvino izvi. Your vote is very important. Your vote ndiyo inokutaurira, ichataura shungu dzako. Problem nongotaura especially ku South Africa, you don't even register to vote. Huya munese kuvhota, tivhote pamwe chete in millions. December vibes. Besides that, muchangobvapukata, muchingobirwa muri ikoko dzoni ikoko. Vana mai venyu vachitambura kuno Zimbabwe kunoko. Come home, register to vote. Let's vote in millions and remove mbavha idzi.
Ndoda angungotaurira ruzhinji rweZimbabwe kuti hama, ngatimutse musoro, ngatimutse musoro. Tarisai zvakaitwa Mari Vhume, tarisai zviri kuitwa Job Sikala. Isu takangonyarara, masoja, mapurisa, maCIO, vana vavana kuwanda kudarika zvatiri maZimbabweans. Vana kana vatipfuura ngavatipfuure, ngatimire navo because zviri kuitwa munyika hazvisati zvichizvo. Munangagwa ari kuda kudya iye nefamiri yake nemafriends ake. Ike zvino zvino ari kuluta upfumi hwenyika. Ngarufume akataura kuti muri kuba otosungwa woenda mujere. Mumwe muna chitenga ndege 54 million isingazivikanwa kuti mari yacho yabvepi. Mazimbabweni, Mazimbabweni, ngatimutse musoro, ngatimutse musoro. Tiri kujairirwa navanhu vashoma shoma, chiri chakawanda. Munangagwa mutorwa uyu kana tarisa zvehistiri yake. It's not a Zimbabwean munhu uyu. That's why achitiitira kuti ngatidzokere kuZambia. No, maZimbabweans, ngatimutse musoro. Ndini Gizado ndiri kuno kumapako.
Masira Sibu sepa Studio 7 vateereri nevanoti pa Studio 7 yacho ndijamba jecha paSouth Africa po. Ndiwo hangu anazvo kutaura zvakawanda asi hei kudhara watifungireiko, kudhara ED watifungireiko nenhamo yemuZimbabwe vakomana. Dharau yanzi tsidzi yandoshaya vavanhu vanomufotera kuti munombofungei yaiya. Nevanoimba nziyo dzake vose vana hwenje pakanatsokwana sireti kutokwanakwana yaiyavo. Veduwe vanhu vetriple C zvegore rinei kana tika rigwa kuti ma election ngatimbozama aikumbotoita strike kozi nyangwe zvizvi hapana itongori hondo yatiri kugwa kuzina muZimbabwe yakapurisa yaya ihondo yatiri kutogwa nyangwe zvizvi kwacho saka ngatimbogwaiwo hondo yacho yavanoti kwanzi hondo inini ndinoti vapanda kare kuisa vhota ende ndinotovhota chamisa vachamisa
Muno machuzire ramunoita maaudios amunoplaya papa paredio apa news kuti kana muchiplaya maaudio afanira ndanzwai muchinda uyo kuti hanzi yeyo ndozvanda akutaura zvamusingadi panapa yei tichatunga kuzemadhongani nyanga yei zvanofiti kuti everything want the army or everything handizi kuti munonyatsochuza sei kana kuti munongida kucreate anonzi war zone here pano pa studio series dzimpano nokucreata war here kuti vanhu vapopotedzane vatukane vataura nezvinhu zvingaiti umwe azozarima mashoko anotaura neumwe anhu anogumbura ende anotogumbura vanhu vezimbabwe ende munopleya audio yekuti munhu anozoziva kuti vanhu vezimbabwe havadi kuzvinzwa asi munowana mota magasi ekuti munopleya audio yei asi vamwe kana ichitaura audio yekuti inenge ine musoro yatinechida kukumbira nokurudzira hurumende edu venyu dai vaita kuti vanhu vedu ekudzidzisa vadzokere kuchikoro zvakanaka please vapo vana maticha mari vana vaenda kuchikoro vadzidzawo isu vanavana vedisu varombo vamboendawo kuchikoro tozoti vavanoenda kunze kwenyika ndo vakafanana nevanhu vakaita sevavo ava tinotongoziva timbavha dzinotaura izvi vanhu vakafanana nonotaura kuti tiratongozi madhongani nyangawa vanotoziva kuti havaendi kujeri vakamuzva munhu wezanupiaenda kutaura ikokunotaura munhu inobahwandei mumomba maaisa panhingi rino paaudio please sokumburuka mutibvunisa tiisire vanhu vakadaro zvekuti munotozira musazombogoni kana kuti mupurei maaudio aya tagumbuka takugutukana chete nekuti zvinogumbura zvinorwadza vamwe isu ndatiendi dzini juru pachifa
Izo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera kuna mukoma juru wekuchivhu pano hatitambiri mashoko ekutuka vamwe asi tinopa vose vanoda mukana wekutaura pfungwa dzavo vakasununguka tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mutungamiri weukraine vazelensky vanoramba mashoko ekuti nyika yavo yakatumira ndege dzemadrones kunobhomba muzinda wekremlin munogara mutungamiri werussia vavladimir putin madrone awa anoonekwa padandemutande achipfuura zvivakwa mukati mekremlin vazelensky vanoti nyika yavo haina zvombo zvakakwana kuti izvidzivirire naizvozvo haina zvombo zvokutambisa ichirwa nevamwe vanhu kunze kwenyika yavo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri webato rinopikisa recitizens coalition for change vanelson chamisa vanoshoropodza kuwanikwa kwavajobsikala vaine mhosva upfumi hwemwanasikana wevaimbova mutungamiri wenyika bona mugabe chikore nemurume wake huri kukashamadza vazhinji munyika vatengi munyika yose vanochema-chema nekukwira kwemutengo wechingwa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri mumaoko nejaya guru chris gande nenhau dzeisindebele